mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 25 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vari chiuru chimwe chete nevashanu 1005 mukuru mubazi rezvokuburiswa kwemashoko vanik mangwana vari kushorwa mushure mukutaura kuti vana chiremba vari kukonzera kufa kwevamwe vakuru vakuru muhurumende mutungamiri weamerica anombomisa vanhu vanobva kusouth africa kuti vapinde muamerica kunze kwezvizvarwa zveamerica iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc zveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chimwe chete nevashanu 1005 vanhu mazana matatu ane gumi nevatatu 313 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muzimbabwe kubva zvatanga chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matatu ane makumi matanhatu nemumwe 361 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu 166 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi matatu nevanomwe 137 vakafa nechirwere ichi Manicaland inoteverwawo neMashonaland West ine vanhu makumi mapfumbamwe 90 vakafa nechirwere ichi kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vave zviuru makumi matatu nechimwe ane mazana matatu ane makumi maviri 31,320 vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mashanu 22,250 munyori mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vanik mangwana vari kushorwa zvikuru nevamwe munyika mushure mokunyora padande mutande ravo retwitter kuti vamwe vakuru vakuru muhurumende vari kufa nechirwere checovid-19 vanogona kunge vari kuitwa kashira mberi nevamwe vana chiremba vamangwana havana umbovo hwavapa mashoko avamangwana anotevera kufa kwenhengo dzedare remakurukota ina nevamwe vakuru muhurumende nebato rezanupf sangano ravana chiremba rezimbabwe association of doctors for human rights rashora zvikuru vamangwana asi risingavadome nezita richiti mashoko avo akanangana nekuda kumbunyikidza vana chiremba rati izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana mubazi rezveutano mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vafarai maguhu
mashoko ataurwa navamangwana mashoko makukutu mashoko anorema uye akachamadza ruzhinji rwevanhu muzimbabwe nechikonzero chekuti vanhu vavari kuti vari kuurayiwa nemadoctors havasingori vanhuwo zvavoma vamakurukota ehurumende saka mashoko avo vanofanira kuti vabuditse umbowo hwakazara hunoratidza kuti zvinhu zvavari kutaura izvi zviri kuitika kana vasingakwanisi kuti vape umbowo hwakazara vamangwana vanofanira kusungwa nemhosva yekushambadza mashoko ekunyepa uye anokonzera kusagadzikana munyika uyewo zvekare vanofanira kuti vasiyiswe basa
Asiwo zve vano kwanisa kuti dande mutande re Twitter handiro iro rinomirira zvido zvehurumende kana kuti pamire hurumende i page yavo ye Twitter vamago.
Iko zvimenzi social media iri kushandiswa nehurumende kunyangwe Ministry of Information, kunyangwe Office ya President, kunyangwe iwo vamangwana vanoshandisa Twitter. Vanoshandisa kana Facebook but zvikuru sei Twitter kushambadza pfungwa dzehurumende. Uyewo zvekare tirikuvatarisa semutauriri wehurumende, saka hatigone kupatsanura zvavanotaura paTwitter nezvimwe zvavanotaura kana paradio kana patelevision. Chikuru ndechekuti mashoko aya abva kuna vamangwana vari mutauriri wehurumende yeZimbabwe, saka havakwanise kuti vazvipatsanure mashoko avo epaTwitter nemashoko avanotaura pane mamwe mamedium.
Izvi zvinorevei kuna vanachiremba nevakoti vari pamberi pekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi?
Izvi zvinodzikisa mufaro wanachiremba nevakoti nevamwe vese vanoshanda muzvipatara. Chinhu chiri kuzivikanwa nemunhu wese kuti mahealth workers emuZimbabwe vari kutambira mari iri pasi pasi, iri pasi pemari dziri kupiwa vamwe vavo muregioni yese yeSADC. Saka vanhu ava ndo vatingati mafrontline workers vari kurwa vachiisa upenyu hwavo panjodzi kuti vabatsire vanhu vari kurwara not only necovid asi zvakawanda vanhu, asi havana zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo.
Nemamiriro akaita zvinhu munenge muchitarisira zvipi kubva kuhurumende?
Chinhu chatinenge tichitarisira ndechekuti hurumende inoti kwavari kunyange zvinhu zvakaoma munyika asi tinokutsigirai nebasa ramuri kuita. Asi vakataurirwa mashoko ekunzi muri kutouraya vanhu, zvinoita kuti kuchifoma kwavo kuwedzere, uye kuti vamwe vacho nekuti kana muri kunzi muri kuuraya vanhu uye vanhu vacho vamuri kupomerwa kunzi muri kuuraya vari vakuru vehurumende, zvinoreva kuti security yana chiremba nevakoti inenge isina kugatikana zvakanaka.
Zvinogona kukonzerawo matambudziko akaita sei kuna vana chiremba nevakoti?
Zvichakonzera kuti vanenge vari kupomerwa mhosva idzodzo vatize munyika. Already tine madoctors mashoma, hatisi kuda kuti vashoma vasara ivavo vachichidzirwe kuti vatize vabude munyika vaende kunoshanda kune dzimwe nyika, asi tichida kuti hurumende iumbiridze ukama nevakoti. Uye mapoliticians vanofanira kuti varemekedze maprofessionals. Tine board rekuti kana paita misconduct kuhealth inofanira kuti igadziriswe nebhodhi rekuhealth ikoko, noti vamangwana vasina kana chavanoziva nenyaya dzavari kutaura idzi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vafara emaguru vange vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira vashandi mubazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association kana kuti ZAPTA rinoti hurumende haisi kubata zvakanaka vanhu vanoshanda mune zvekurima, richiti nhengo dzaro dziri kushandiswa dzisina zvekuzvidzivirira kubva kuCovid-19. Munyori weZAPTA Vazi Vaishe Zhou vaudza Studio 7 kuti vashandi vebazi rezvekurima vanoshandira mumaguta akaita seHarare vari kubatsirwa nezvekuzvidzivirira, asi avo vanonzi vashande mazuva ose mumaruwa havasi kupiwa zvekuzvidzivirira kubva kuCovid-19. Vanzou vanoti hurumende inofanira kukoshesa upenyu hwevashandi vose kusvika kumawadhi omumaruwa. Taedza kubata mukuru anoona nezvevashandi mubazi rezvekurima vaGibson Chijarira, tikatadza uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Mukoma Hande, tiri kuita dambudziko rokuti vadhumeni vedu isu havana kana musi wavakazorora kuenda kumabasa. Tikadotarisa muministri medu tine madepartments akaita seagritex, yakadotaura kuti munhu wese zvake kubva kuzoni kubva kuwadi unofanirwa kunge achitoripota kubasa, hafaniri kuregera. ndoku vata unguru ratika unakuti Ministry of Health yakati vanhu vanofanirwa kunge vachitestwa maringe nezve COVID-19. Saka vadhumeni vedu isu vose vari kumanyiswa kumabasa mazuva ose uku nokuda kwomutemo wokuti havafanirwi kuregedza kuenda kumabasa. Havana kunyatsokuwana zvikwanisiro zvaidiwa zvakaita sezvokupfeka vachidzivirira coronavirus, vachidzivirira COVID-19.
Saka makatora danho ripi apa? Makati
tikati isu hongo tazviona. Asika pane donzo ranga rakaitwa rokuti vanofanirwa kunge vachiteswa kuti havana here utachiwana weCOVID-19. Vazhinji vevakateswa ndevari muguta reHarare badzi. Vazhinji vevakateswa ndevari mumahofisi edu makuru isu muHarare. Ivavo vakadoteswa vakavonekwa chimiro chavo vakazikamwa kuti ava zvavateswa ava vanokodzera here kunge vachiuya kubasa kana kuti havakodzeri. Tikadovona isu madepartments akasiyana siyana research and specialist services rakatombomisa vanhu kusvika pahead office yaro richiti iro haiwa usina kutestwa ngaambomira kusvika uno. Tikazvifarira tikati vanhu vanovurongwa zvakanaka.
Zvino chaipapa chiva zvo
tozokashamara kuti vurongwa vacho hongoita sebwanyura hukaperera ikoko kuHarare kuguta guru ende hakusati hwamboikwa kuti huchasvikavo here kumaruwa. Vanhu vedu vari kungomukira kumabasa havasi kuega.
Saka muri kutii kuhurumende?
Tatichiti isu dai vavagona sehurumende yanga yakaronga zvinhu zvakanaka kudai zvokutesta vanhu. Dai yachiuyavo kumaruwa yatesta kubva kuzoni kuward level yachitarisa nokuti ndiwo mafoot soldiers yedu ari kusangana navarimi mazuva ose ivava vasati vaguma kuvungana vari kudistributa mafetarozi embeu havasi kumbomira izvezvizvi pavhiki rinoteverapo vanenge vachidoitavo crop survey vachifamba mumamisha yachisangana nevanhu zvingava zvine chokuita nokuti vabatwe necovid-19 kana kuti vapomere varimi vari kufamba mavari.
Sangano renyu rinoda kuti hurumende itore danho ripi apa?
Tatichiti isu hurumende dai yazadza chiongwa chayo yakatarisa kubvavo nokumaruwa isangovasiya chete variko kumaruwa vachiita mabasa vachisangana nevanhu zvimwe vangava vanoutachiwana nokuti izvozvizvi tikatarisa kuna namwenezi kune vari kubakwa hatisi kuziva kuti vadhumeni vedu here. Tine nhamba yatakahwa kuti kune manesi 8 akabakwa pamatb mission hospital. Tikahwa kuti kune 13 varwere vakabatwa kumatb mission hospital. Tikahwa kuti sikuru tenda general hospital yakadovhara imwe nezidistrict iyoyo. Hatisi kuziva zvino kuti vadhumeni vedu vari sefi here, vari mumavoko akanaka here. Toda kuti hurumende idzike iinde kumawadi iinde kumazone level ivateste izive chimiro chavadhumeni vedu. Hakana yaderozvi tinobva taziva kuti ino rudo nemunhu wose kwete munhu uri muHarare chete nokuti munhu uri muHarare chete haatarisi zvokuitika kwezvunhu kumaruwa nokuti iye unomirira kupuwa information nevariko kumaruwa. Saka basa guru riri kuitwa kumaruwa mazviri makuru eministry yedu yeland agriculture water and rural resettlement ari kumaruwa hasi kuHarare.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi mubazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazi vaise zvou vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Nezuro sondo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina mamwe zvemagwaro anovapa masimba semutungamiri wenyika kana kuti executive order yekubatsira mukurwisana neCOVID-19. Pane zvimwe zvavakaita vaBiden vambomisa kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kuSouth Africa kunze kwezvizvarwa zveAmerica zviri kudzoka kumusha. VaBiden vanoti imwe mhando yeCOVID-19 yakaonekwa muSouth Africa iri kupararira zvine mutsindo kunze kweSouth Africa. VaBiden vakatapudzawo kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kuEurope nedzimwe nyika dzekuSouth America. mando ya COVID-19 yakawanikwa ku South Africa haisati yaonekwa mu America asi imwe mando ya COVID-19 yakawanikwa ku United Kingdom yakawanikwa mune mamwe matunhu emu America nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti zvaitwa na Biden yakaipisisa uye inotapurirwa kana nekukurumidza
zvirikuitwa na mutungamiriri wenyika vaJoe Biden zvavakaita zvichiri takanaka nekuti dambudziko rimwe ratiri kuona nderekuti uwandu hweutachiona hwecovid hwaakuwanda nemhando dzakasiyana siyana.
Mhando idzi dzakamira sei pari zvino?
Toda kudai kuti vanhu vazive kuti pari zvino tine mhando yekusouth africa yecovid-19 yatingati variant pachirungu. Iyoyo neimwe yatikuona iri kubva kubrazil neiri kubritain dziri kunetsa pakuti chekutanga dziri nyore kuparadzira kushanduka kwadzakaita yatinoti mutation pachirungu kwakaita kuti dzive dzinokwanisa kuti dzive nyore kuti vanhu vadzibatire uye kana vanhu vabatira utachiona ihuhu hunotoda nguva yakareba kuti muzoona zvatingati zviratidzo zvekuti munhu uyo akurwara iye nyakurwara anenge abata utachionawo paanozonzwa kuzarirwa nekutadza kufema zvakanaka nguva zhinji utachiona hunenge hwatotekesera mumiviri kwenguva yakareba inogona kukwana mazuva anogona kuita magumi nemana kana mazuva makumi maviri nerimwe chete iri mumuviri zvinoreva kuti pachirungu tingati its not easy to diagnose vanhu vanenge vabatwa neutachiona ihuhu. Saka muka muAmerica tagara tine dambudziko rekuti tiri kumashure pakuita tsvakurudzo yekuona kuti utachiona hukunyanya kutapurirwa munzvimbo dzipi nokuti akasarira kumashure yatingati pachirungu disease violence. Saka zviri kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika izvi kuitira kuti tideredze uwandu hweutachiona hunobva kune dzimwe nyika husaramba huchitekeshera muno nekuti hukaramba huchipinda zvinoramba zvichiremera America uye tiri kufungidzirwawo tirikuona kuti yatingati ongororo yatiyaitwa pari zvino diki zvayo mumalaboratory yatinoti isusu in vitro research yokuona kuti utachiona senge hwekusouth africa ihwohwu hunomboita sei kana munhu aine nhomba dziri kubayirwa vanhu mazuva ano idzi.
Chii chiri kubuda muongororo iyi Dr. Guni?
Ongororo iyoyo iri kutiratidza kuti kana munhu akabatwa neutachiona hwekusouth africa at least mulaboratory zviri kutiratidza kuti hune simba hune ukasha hwakawandisa zvokuti nhomba dziriko idzi dzinotoda kuti dzisindirizwe pari zvadziri pari zvino izvi kunyange zvahwo umbo ihwo huchiri hudiki. Saka zvinhu zvinotyisa kuti tikazoita utachiona hunotadza kudzivirirwa zvakanaka nenhomba dziripo yatingati huri resistant zvingatipinza mudambudziko rakakurisa.
Mhando yecovid-19 yokusouth africa iyi yamboti yawanikwa here muno muAmerica?
Tine vanhu vatatu vativaonekwa pari zvino muno muAmerica kuwest coast uko vakabatwa neutachiona ihwohwo. Vazhinji vane utachiona hwekunze ndehwekubritain nehwekubrazil hwekusouth africa tinondataura pari zvino pane vanhu vatatu chete vativawanikwa vainawo. Saka asi vanhu vese ivavo vanhu vakanga vabva kunze kwenyika. Saka zviri kutyirwa kuti vanhu vakadaro vakaramba vachipinda tinozoita mhando dzakawandisa dzeutachiona ihwohwo neukasha uye hwatingwarei pakubata vanhu uye hwachenjera chaizvo zvokuti kana hwapinda mumunhu zvinotora nguva kuti machiremba azive kuti munhu akatotakura utachiona. Ndo hwamuri kunzwa kuti vanhu vazhinji vanoti paanozoti ndarwara ndakutadza kufema anozoti akanonekerwa kuenda kuchipatara. Paanoenda kuchipatara munongonzwa kuti mushure mashoma kana mazuva maviri kana mana munhu iyeye atofa nekuti hunenge hwagarisa mumunhu zvinogona kupfuura mazuva makumi maviri nerimwe chete iye asingatombozivi kuti akatakura uye pasina chinoratidza kuti ane utachiona ihwo huchinyenyena zvahwo muviri wese wemunhu. Saka tinoona zvokuti zviri kuitwa nemutungamiri wenyika idanho guru chaizvo.
Dzimwe nyika dziri kuitei nenyaya yemhando dzinotyisa kudai idzi?
Dzimwe nyikawo dzinofanira kutodaro. Makaona kuti Britain yakatodaro zvakare yakatodanzira kuti vanhu vanobva kusouth africa kunzika kuti zvinhu zvezvirongwa zvebritain havachabvumidzwa kupinda mubritain nokuti ari kutyawo zvakare zvimwe chete izvo zvokuti utachiona ihwo ukatanga kutekesera pasi rese tinedika dambudziko rakakurisa chaizvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni, vari parunare ku Washington DC ne Studio 7. Tarisa zvirimu mapepa nawo anasi. Muherald urimende yazivisa kuti vaimbova gurukota rezvokufambiswa kwezvinhu vaJoel Biggie Matiza nevaimbova mukuru weMajeri vaParadise Mondi vapiwa chiremekedzo cheugamba. Vaviri ava vakashaya nemusi wechishanu mushure mekurwara neCovid-19. Kroniko rinoti gamu retokwe mukosi rakazara rikadira kwekutanga nemusi wemugovera. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Apo baba atanonoka vandi vamwe vese Studio 7 ndokumhorosa hii ntiti mungene zvakanaka mugore dzvairo hama dzose dzinondiziva ndokushuvirai gore rakanaka nekilehwa chokuda unoreketawo.
Makadiko paStudio 7 apo ndaida ngotaurawo nyaya yakatidzimba yandakaona kudeve kuna 45 Broadboard uko ikwa ni mapulisa mbezimbabwe mazitala picha ya wangari mkwomo ya kakwani wakona musika nanga sinafika maski haka isa hapa pachili mbulei samkana wea pakaona kata kwezi watafiki maski waka mmanya so la kitu tonzeni bezi ya jiki ambuka hajiti kumulidaru si mungu tujafana naga majimu tonza mbezimba isu mruira mamota ya raya na yu ka open track yanga isi mwote ya mapulisa akari yu ka mwota ka private karika open track akimwera pepe akada kuvhunza kumunotara sekandi musengo nisunga ichi vakatora foni yake vakaerera mukati nemota mwe mafoni hombe dziri dziko WhatsApp izi naondi fadza angu kuti mapurisa eri muZimbabwe muno otiita vamwana kudai so zvinge tine imwe nyika isi muZimbabwe medu muno matorama kuti munorarama unge korera munyika make eri kana muna ane mhosva ngangu batwa nemhosva kuti kuti angu tazvi kumaabhuza kumurova kana kumushungurudza zvaimuita izvo achimukwandira foni yake zvakati andakatarisa chezvo mapurisa mufadaro ndaida ngotaurawo kana kune vanotuma mapurisa chiko basa vacho kuti aha vakuruka tsanangurirai vamunotuma kubasa kuti inemuita basa basa kuti zvokuita zvokushungurudza vanhu.
Nyaya yandinayo ndiri kuda kutenda zvangu panhau yandakanzwa ichitaurwa nevamwe vakataura vachizivisa vanhu kuti vane bato idzva rinonzi Zandi riri kutungamirirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika pamwe chete nekudiaspora. Inyaya yakanaka uye ndine chivimbo chekuti richange iri tarisiro yevana veZimbabwe yekupedzisira kubva kubato irero. Vana veZandi tsvakai chikonzero chakapa kuti muti usina zita uome mashizha. Mutsvake chikonzero chakapa kuti zvidhubu zvaibuda mvura munyika zviome. Musamhanyira kuti muri kuda kubvisa hurumende pachigaro. Hurumende yezano PF zvichida yakatoiswapo naMwari pamwe chete nevadzimu venyika. Saka mukada kushandisa njere dzekuti makaenda kuchikoro kana kuenda kuita sei hameno, nekuti hazvina zvazvinobatsira. Hondo munyika haina kunaka. Zvinhu zvinongoda Mwari, zvinhu zvinongoda varidzi vazvo kuti vazvigadzirise.
Mangwana nemangwana nevashamarari vose veStudio 7, ndinonzi Queen, ndiri paJoburg apa. Vana veZimbabwe ngatirambei takashinga, hakuna chisingapere. Zvinhu zvese zvine magumo. Uyu murume anonzi Basikita, remember, akabva kuZanu PF akaenda kuMDC, haana kana chaanofunga. Saka musi yeye akadaro, chamisa munhu akadanwa naMwari kunzi atungamirire nyika, ende achatungamirira nyika. Ndouya pana Monzora. Monzora achangotonga panguva ino kusvika taenda kumaelections. Sakepo vakatomuperera. Haasi kuzoramba achitonga muna 2023 after my elections. Hakuna anovhotera ZANU PF. tarirai kutambura kwa taita, tashupika. Tukugara muno musango, izo zitakatoza kuenda kumusha, tukemba unoyine kutambura, kutitoita seita. Ngati sina mabasa, taka mutanga mabasa pakati. Ngati sina mati zaacho, tukushanda kungebuka. Pamusaka peo mavani, vavavani koko kukusingapu. Saka, ngati ngwa shingiri rai 2023, kyo se jamu kuno vota. Chamisa kama kandu. Kusura nasi, mabota riko kusura mangwana. Chamisa kira kandu achinja zita. Aka kukiza aka chinja zita. Azumuru ziste. Because aka kambe na kudara. Munu evanu uye. Tinongo muwini. Saka daro kama kandu chumuti. Tinongo vote la pachumuti. Atiku inga zita. Rekuti MDC. Tosha mnofa wanoku ziyavano. Tiku inga. Munu we munu. Munu ane calling. Munu akatuma kutunga mirra nika. Munu acha kwa niza kusungunu la Zimbabwe. Tuku inga chamisa. Atisku inga stare kuti MDC. Nyangu anamanzo wa jidaku ili chora kutu MDC ya lende. Nyamata zingavato ure jese let them take. Asi chamisa. Wimere mazua. Vese vacha gwada mabari. Masucha jini.
Ndoka wanyasa kutu ndoka wanyasa kutu orwa nenya hei. Zunaita urumende yedishu kuhu kwa unyaze doktora urumende yedu ino shantara pachi ino shukuchi ino kukopira zuyuno shukuchi anjira wana sabra kaya kurukuti ino shukuchi yomisa yopara tusisa batinu nika zika zita zuzino zizote wana wacho wanda chikafu wanda chukuchi mkati wezi vanda nika zizi wana chato isi yana zukufa na kuda kwe COVID wachifanya zara mazimba saka ati ya stoni advantage yae kuti ya vitiri mbozi ili kutu pamu ili kutu omesera wana wanojiru wadzwane zara dada COVID and ili kuna ucheka njimbo zene itresos kuti ati nga chikura kuna chiriku nukuti chiriku kutu awaliko ati chiriku asikile njimbo zeri zeri proni panyazi chikure chikure chilongo bata asi iyo vacho wanufano watanza kwa onkuro wanya choko wano uspisa kutu
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Kuna Leonard Embo Musha Rugiyi sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vane chiuru chimwe chete nevashanu 1005 mukuru mubazi rezvokuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vari kushorwa mushure mekutaura kuti vana chiremba vari kukonzera kufa kwevamwe vakuru vakuru muhurumende mutungamiri weAmerica anombomisa vanhu vanobva kuSouth Africa kuti vapinde muAmerica kunze kwezvizvarwa zveAmerica zviri kudzoka kumusha tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau inyu ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.